manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Atechete masikata kanaka vatereri tinosangana zvakare masikata nhasi uri musi wechina mbudzi 16 2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi apo tiri kutepfenyura chirongwa chakakosha kana kuti special broadcast.
Kana zvinhu zviri pamuchechetere hatidi kuona mauto achipinda munyaya dzekutonga zvakangero enyika. Chishuwo chemunhu wese kuti mauto haapindire zvekutonga matongero enyika. Asika apa vakaexercise fire brigade kuuya kuzodzimura moto. Havana kuuya kuzobatidza moto.
Imwe nhengo yebato rezanupf inoti zvakaitwa nemauto zvekumbotora masimba zvakakodzera sekusezvo nyika yanga yaenda kumawere. Standing committee yebato remdct inoita musangano wekuziya mamiriro yakaita zvinhu munyika apo yabuda nekurudziro yekuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vabve pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Standing committee yebato remdct yaita musangano wekuziya mamiriro yakaita zvinhu munyika yakabuda nekurudziro yekuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vabve pachigaro. Munyori mukuru wemdct vaDouglas Mwonzora vanoti musangano wavo wabuda nezvisungo zviviri zvavanoti zvakakosha izvo vanoti zvinogadzirisa matambudziko ari munyika kana zvakateverwa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Taita zvisungo zvakakuti chisungo chekutanga ndechokuti vamugabe vanofanira kuchisiya basa. Chechipiri ndechokuti panofanira kuva neurongwa hunofanira kugadzirwa hwekuti pave nezvinhu zviviri chekutanga chekupedza urombo hwapinda munyika muno. Chechipiri ndechekuti toda kuti pagadzirirwe hwaro hwesarudzo dzakachena pafree and fair elections.
Tinonzwawo paine nyaya yekunzi mauto angangoita kuti paumbwe hurumende inofanobata matomu kana transitional government. Tichinzwawo zita rava tsvangira iri chipinzwawo muchikwata ichocho, inyaya yamakurukurawo here kana kuti yamakanzwawo imi?
Kuchinyaya yatakanzwa asi hatisati tane munhu auya kwativi kutaura nesu nyaya iyoyo. Hatina mauto atitaura nawo pari zvino. Saka kana vachinge vazouya kana pachive pagoya munhu anenge auya kuzotaura nesu nezvenyaya iyoyo, tichakurukura tichiona kuti zvinenge zvakamira sei. Takadzidza zvakawanda patakaita hurumende yemubatanidzwa. Takadzidza zvezvinhu zvinofanira kuitwa nezvisingafaniri kuitwa. Saka tinenge tichinzwa kuti ivo vari kuti kudii. Asi chakabvumirana ndechokuti tinobvuma kuti tikwanise kutaura naani naani zvake. As long as kutaura ikoko kuchibatsirana reZimbabwe. Saka pane zvese zvatine tichiita tinofanira kugadzirisa kuti upenyu hwevana veZimbabwe huite zvakanaka.
Vamwe vari kushoropodza danho irori rakatorwa nemauto rekutora masimba nechisimba. Imi hamuzotyawo here sebato remdc kuti mukaa mazopindawo mumasimba zvimwe chete zvinogona kuitika kwamuri?
Chekutanga ndechokuti zvakakonzerwa nii? Chakaonera kuti mauto atore danho iroro ndo zvanga zvakuitwa navamugabe mai wavo kuti vanga vakutora nyika iya voisa muhomwe mavo yoita kunge ndeyekumusha kwavo. Zvobva zvaita senge vanhu vari kuchina sezvino. Izvozvo zvinokonzera zvinhu zvakadai. Saka hatipo isu kushora mauto kwete. Isu hatina dambudziko ratinaro navo. Tinokuombekedza kuti mauto anyatso kuziva kuti muZimbabwe munomu hamuna bato rimwe chete, haisi zanupf chete, kune kumwe mapato zvakare. Asi chikurukuru ndechekuti ngatiite zvinhu zvokuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka.
Pane zvamasunga mumusangano wenyu iwoyu, pane zvamunotarisira here kuti mungazosvitsa kumauto akabata masimba epari zvino?
Isusu takamirira kuti mauto acho ataure nesu, asi chikuru-kuru chatoda kuti mauto ange achiona ndechekuti Zimbabwe ndeye munhu wese ari muZimbabwe. Zvisinei nekuti munhu yeri anosapota bato reZambia kwete. Uyezve tikufara kuti mauto akataura iwo kuti tunofanira kuti tipinde runyararo. Runyararo irworwo harufaniri kungotaurwa kungoita ipo pano chete. Runofanira kuzoita futi kana tasvika kusarudzo.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nhengo yebato reZANU PF vaNick Mangwana vanove zvakare sachigaro webato iri mudunhu reBritain vanoti zvakaitwa nemauto zvekumbotora masimba zvakakodzera nekuti panga pasvika nyika panga paipa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mukutaura kwese kwataiita kubvira masvondo apfuura patinotaura tese taitabvumirana tese kuti nyika paimire pakashata. Nyika yanga isina kumira pakanaka. Zvinova zvakapa mauto chikonzero chokupindira munyaya dzezvematongero enyika. Chiitiko ichocho hachisi chiitiko chachifanira kuitika, asi nekuti mubato rangu reZANU PF manga muine kukwikwidzana nokunetsana nokupishana-pishana kwakawanda pachinhano chokuti vanhu vatarise nyaya yekugadzirisa mamiriro ezveupfumi hwenyika. Vana havana mabasa musangano tatiri kungotukana. Vana muvanhu havana mari, mabhenga haasi kupa mari, isu tiri kungotukana. Tiri kufamba kubva kuprovhinzi kuenda kuprovhinzi tichitukana. Kana tapedza izvozvo totsvaga imwe rizeni yekuungana futi kuti titukane. Svondo nesvondo tinoti tichidaro. Kana pese patinotukana, taitukana kunyange napakati pevhiki. Tounganidza zvaunga nemhomho yavanhu, totukana pakati pevhiki. Vanhu havasi kumabasa. Ikonomi yedu yogombegwa. Izvozvo ndozvakaita kuti mauto ati imimi vekupolitics munenge hamusikudza zvamuri kuita. Chimbomirai tione kuti tokubatsirai kuti mugadzirisane, kana kuti zvizvozvo chiitiko ichocho chinoita kuti imi mubengenuke muone kuti zvinhu zvinogona kushata kana kuti patiri pakashata.
Saka tingati here vamangwana zvakaitwa nemauto zvakangonangana nebato reZANU PF?
Pokutanga tinotifanira kutitungamirira mashoko amauto. Mashoko okutanga 5 pages dzemashoko avachiwenga iwo mukuru mukuru wachaiye wamauto anga akamirira neZANU PF. Vakatanangura iwo vachiwenga kuti sei zviitiko zveZANU PF zvichiita kuti vapindire. Vakati zviitiko zveZANU PF zviitiko zvinobata upenyu hwese hwavanhu vari muZimbabwe. ZANU PF ndo bato ratungamirira kwese kwese. Ndo bato rine influence kuma institutions ese muZimbabwe. Saka zviitiko hongu zviitiko zvekuZANU PF asi zvinobata state. Tingangoti mozobatanidza nezvakataura Major General Sosiso Moyo. Zvakare ipapo vanotaura nenyaya yezveupfumi. Vandataura kuti upfumi uhu nekugadzikana kwavanhu hwanga huchivhiringidzwa nezviitiko zvekuZANU PF. Hongu zveupfumi nezve state asi zvanga zvichiafektwa nezviitiko zvekuZANU PF nokuti kwanga kusina yatinoti harmonized position on matters. Kana pasina harmonized position on matters zvinopa impression yedysfunctional government or a government at war with itself. Izvozvo zvagara zvinoafekta both domestic neforeign investment. Saka mauto vachiona izvozvo vakati haiwa izvi hazvichagari zvakadaro, apa taakupindi. Kana zvinhu zviri pamuchechetere hatidi kuona mauto achipinda munyaya dzokutongwa zvatongerwa yenyika. Chishuwo chemunhu wese kuti mauto haapindire zvokutongwa matongerwo yenyika. Asika apa vakaexta fire brigade kuuya kuzodzimura moto, havana kuuya kuzobatidza moto.
Sachigaro weZANU PF mudunhu reUK vaNick Mangwana vari parunare kuUnited Kingdom kwakare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kubvutwa kwakaitwa masimba nemauto kwakanganisa mafambiro ezvinhu pamusika weZimbabwe Stock Exchange, sezvo vanodyara mari dzavo pamusika uyu vave kutya kuita izvi nekuda kwekusaziva remangwana kuti rinenge rakamira sei. Mukutevera nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwe mamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi zvichitevera danho rakatorwa nemauto rekumbobvuta masimba.
Chekutanga zvatiri kuona zviri kuitika, makaona activity pamusika weZimbabwe Stock Exchange unenge watibererei, unenge wakanganiswa nezviri kuitika. Zviri kuitika zviri kukonzeresa, zviri kunza ma-uncertainties uye zviri kunza risk yekuti panogona kuita instability. Saka zviri kuaffecta confidence among my investors zviri kuaffecta confidence among even ma consumers nemanga ma economic agents munyika. Saka tikuona kukanganisika ikoko through activity pa Zimbabwe Stock Exchange, tirova kuti confidence yati derere munyika, nekuti pane ka instability, pane ma uncertainties. Atisati taziva kuti ramangwana rakamira sei, hapasati pane kubudirwa kana kubudirana pachena on the way forward, with what's going to happen from now, from where we are.
Chii chingatarisirwa kana kuti chingakurudzirwa kuti chiitwe naivo vechiuto vakabata masimba kuti vange vachidzosa chivimbo charasika ichocho?
I think chokutangisisa nyaya yetransparency yakakosha, nyaya yeopenness in terms of information dissemination kuti zvapapi. Chechipiri nyaya yeinclusivity, nyaya yekuinvolva munhu wese anechekuita neZimbabwe. I think izvozvo ndo zvakanyanya kukosha. Chechitatu nyaya yeconstitutionalism, I think inyaya yakakosha iyoyo kuti zvese zvinofanira kuitwa zviri maringe nemusimbo weconstitution yeZimbabwe. Ndokutiwo zvakare zvinge zvichizotambirika kana kugamuchirika kune dzimwe nyika, uye kune mainvestors edu anobva kune dzimwe nyika. Saka I think zvinhu zvitatu izvozvo, nyaya yetransparency and openness, nyaya yeinclusivity kuti pasaita anenge achisiyiwa, uye nyaya yeconstitutionalism. Maandiro atakuita, I think especially manyaya yeconstitutionalism, I think papa sina minyanza kuitwa homework yekuti vanhu vazokwanise kunge vachimeka sure kuti whatever happens zvinenge zviri in line neconstitution yeZimbabwe. Nekuti I think hatifaniri kudivieta from nyaya dzeconstitutionalism in terms of way forward.
Tinonzwawo kuti Zimstat yakaburitsa mafigiri kana kuti mafiga anoratidza kuti inflation yakakwira. Zvingadai zviine chekuita here nekutorwa kwemasimba nemauto?
Zveinflation, mafiga aburitswa neZimstat haana chekuita nezvaitika mazuva apfuuraya. Mafiga einflation eZimstat atingi ari kumeza inflation yakantu kanganisa ya October. Saka chenza sana Oktoba wegore rapera. Saka hazvinei nechekuita nezvaitika, although kune vamwe vandanchinzwa vanga vachiti mamwe vezvitoro vamwe kana mabusiness people vamwe vatanga kukwidza mitengo yezvinhu vachiita kutake advantage of power vacuum neconfusion iripo pane ino nguva. Hatisati takwanisa kunge tichizviverifya, but zvinhu zvatanzwa nevamwe vari kutaura kuti zvinhu zvatwirei ivo mazuva acho apfuura yaya vanarongo ita kutake advantage probably neconfusion iripo munyika pane ino nguva.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzemabasa, munyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare neStudio 7. Marvelous, timbonzwa kuti vanhu vari kuti iwo pasocial media apa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu paane mazuva angaita maviri mauto ambobata masimba.
Pari zvino jonga vanhu vazhinji vari kunyora panapa vachiti aiwa pana Melody Jessica Mujoni ari kuti pfee tiri kukuonai. Ishmael Nyamwale ari kuti latest news, fungai masunda hanzi tipeiwo zviri kupakurwa ikoko kuHarare, nekuti vanhu vazhinji pari zvino vari kushishikana kuti chii chaizvo zviri kuitika. Vari kunzwa nyaya dziri kubuda padande mutande reinternet, tiri kunzwa kuti pane ndege dzawanikwa dzichienda kustate house, saka vada kuzoti ndizvo hero zviri kuitika. Saka apa pamanga muripo panews vanga vari kunyora vachitanzi we are happy, pane mumwe talent Vokotwa ari kuti we are watching and we want to be happy, please tell us has it been signed. Saka vari kuda kuona kuti chii chaizvo chiri kuitika kuHarare pari zvino pakati pemutungamiri wenyika nemasoja
nemauto. Aiwa Marvelous, ndokusiyira mbiya upakurire vateereri, ndiwo unenge une nyaya yese, ini ndakuoneka ini. Ndokusiya imwe na Marvelous Mhlanganya, uye ini jonga kandemiri ndatiza ini.
Nigati dai wambota risanguva nekuti zvimwe pamwe me pochauya asiramba uchimopenya kunge suva vanganedza unoti mdera chauya. Sa
Aiwa apo ndofunga muri kuona imi zviri zvatiri kuona kuno uyezve tiri kuona apo vemauto vanga vari kutaura ivo vari pa ZBC News vachipa ivo update kuti chii chiri kuitika pari zvino asi vazhinji vari kuona pano pa Facebook page yedu yeVOA Show navari kuti titaurireiwo kuti zviri kufamba sei kumusha saka kana muri kubva kupinda ipo pano pa Facebook page yedu yeVOA Show ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti kana takwanisa kukubatsai kuti mupinde pachirongwa hama neshamwari dzenyu dzibva dzanzwawo zviri kuitika tichange tichikurizirai video yakabuda iyo pa ZBC nezuro apo mutungamiri wevechidiki vakudzai chipanga vakataura ivo vachikumbira ruregerero kuna vachiwenga pane mazwi avakataura mazuva apfuura regai tiende kuna kudzanai chipanga Apo tiri kunzwa kubva kune mutungamiri wevechidiki mubato rezano PF vachipanga vachitaura ivo vachikumbira ruregerero kuna vaConstantine Chiwenga avo vanova ivo mutungamiri wemauto. Kune avo vachangobva kupinda pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona ndokumbirawo kuti mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti tione takawanda uyezve vanoda kupinda pachirongwa chedu ibvai manyora namba dzenyu ipo pano tibva takubatai kuti mutitaurirewo kuti muri kuona sei zviri kuitika munyika uyezve kune avo vari muHarare toda kuti muisewo namba dzenyu mutiudze kuti kwakamira sei zvii zvamuri kuona vazhinji vari kuti ivo vamwe vari kungotiwo zvinguru kungoita day to day ndo vanhu hapana havo zvavari kunyanyoona zvakawanda vari kumirira kunzwa kuti chii chiri kubuda kubva kumuzinda wamamugabe uyezve kuti ivo vemauto vachabuda here vachitaura kuti zvakamira sei munyika pari zvino tinonzwa kuti pane vatumwa varipo vakabva kusouth africa uyezve pane nhumwa dzechechi yecatholic dziri kutaura dzichiyananisa vemauto navamugabe tanzwazve kuti pane mumwe munyori wenhau wekuherald newspaper anyora iye patwitter kuti pachange pane special edition nhasi masikati renewspaper reherald saka vazhinji vakatarisira kuti chii chaizvo chichabuda paspecial edition ipapo tombochingamidza vari pano palive feed yedu tina Abigail Membere ari kusekerai achiti Hilda Mkomo, arikuti ndifonere indiri pano pa London, tukuyeza kukubatai Isaac Chivunduka. Arikuti asi, vakabati kwa 2000 ya fura ire mauto, anopinza muforo. Innocent Mudzingwa, apa iso namba zake anzi ndibatai pa foni. Moses Zinzombe, anzi waitamba Lady Gaga, vachauya. Aiwa, tide dukunya nyonyomba, nekuti parizvino hatisi kunyatsozoti chii chiri kuitika munyika asi, kune avo vari kubva kupinda pachirongwa chedu. Tinokumbira kuti mudzvanye pakanzi share kuitira kuti tione takawanda uye zvetinzwe kubva kumativi mana ese enyika kuti chii chaizvo chiri kuitika munyika pari zvino. Frank Tachi ari kuti vaenda here mudhara. Faith Mutami ari kuti nga amborohwa uyo vari kutaura ivo mukoma chipanga vatanzwa vachibuda apa vachitaura vachikumbira ruregerero kubva kuma kuneve mauto. Pamela Katio ari kuti takangomirira, please tell us more. Hanzi ndiri kuno kugana, saka tine vamwe vatsigiri vedu vepano paFacebook page yedu yeVOA Shona vari kugana. Faith Mutami vari kubva kubvunza kuti vaenda here. Shadrick Jassy, tinokuchingamidzai, tinoziva kuti munogara makatitsigira ipo pano. Lennox Moyana, hanzi ndiripo, Taneta namudhara uyu nemudzimai wavo nevamwewo vanoshanda navo vari kuita zveuori. Kevin Hapaguti vari kuti watching from the States. Sekutaura kwandiri kuita vanoda kupinda pachirongwa, ibvai manyora nhamba dzenyu ipo papa kuitira kuti kufonerei motipawo pfungwa dzenyu nezviri kuitika munyika. Isabel Maranga ari kuti please tell us, vari kuti tiudzeiwo latest yamuri kuziva kubva kuZimbabwe. Tine mumwe muteereri ari panhare pari zvino, regai tiende kwari. Hello.
Hello.
Taura henyu zita renyu mobva matiudza kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi.
Okay, mukutaura naLennon Dambaza. Ndirikufona ndiri kuSouth Africa.
Tipeiwo pfungwa.
My own personal perspective about the issue is the army has taken a good initiative for us the youth. Since the day I was born, I've lived in Zimbabwe. I've never enjoyed the Christmas holiday like I did when there was the inclusive government. So the army should just give the power back to the people, right? Then as the people will decide whom we want to lead the nation for us.
Saka imi mukoma muri kuti imi vemauto ngavawanikwe ivo vachidzorera hutongo kune veruzhinji, asi muri kufadzwa nezvavakaita.
Ndokufara zvingaite nezvavakaita, ndokufarisa zvakanyanyisa. But statement ravakaishuwa the last time, they said we should enjoy our political rights, our freedom rights. And how do we enjoy our freedom rights? We choose our own government, right? Those are tukunyanyodaizvo, but for now, we want the president, Robert Mugabe, out of power. He's been there for 37 years. There's nothing that is going to change. If he continues there, he should just move out.
Tinokutenda iva mozvo zvarwa zveZimbabwe vari kuti chii vari imomo muSouth Africa.
Ndoinguri nyaya muno sarungofara, just a smile on everyone's face about this issue. We're just waiting for that moment when he is going to sign the documents that he's going to step down. Then it's happiness throughout.
Aiwa, tinokutendai, muve nezuva rakanaka.
Tinotenda smart.
Ndiri kunzwa kuti tina Hilda Nkomo ari panhare. Makadii mainkomo?
Ndinofara, makasimba here?
Aiwa, takasimba. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Inini pfungwa dzangu dziri kundituma kutizvo nemamiriro azvaita, tinofara nezvaitwa neami. Ende ndiri kushamisika izvinezvi kuti why Sadhaki yakupindirana naZuma, vakupindira nguva yatanga tichisungurudzwa, vanga vasina basa nesu. But nezvaitwa neami vakuda kunge vanoda kutidetsera. Asi for all these years we've been suffering while they were watching and enjoying it. But now vakuda kutinge vakutinzira sisi. We can't. Ngavatiye zvakadaro, nokuti Zimbabwe inogona kuzvimirira ina vanhu vakadzidza, ina vanhu vanoziva mutemo. Theyare following the legislation. Saka chazonyanya kushamisa chii? Ivo vamugabe chero vakada kuramba vachiti havasi kuda kuresaina kana kuti step down, hazvichashandi nokuti vafumuka. Zvaratidza pachena kuti hapana munhu achavada, nokuti nyika yese iri kufarira kuti ivo havachadiwa nemunhu.
Saka imi muri kuti zviri kuitika izvi zvakanaka, saka asi munoona remangwana renyika rakamira sei?
Isusu tinoda kuti zviri kuitika zvakanaka, nokuti chero nhasi dai mumwe munhu akatungamira nyika, hapana bato rinotungamira nyika rirega. Rinototungamira rine vamwe vanhu. Zvazvakaita ZANU yanga ine mamembasi ese emapato aripo. Chero iyoyo bato richahwina, rinenge rina mapato ese akapinda kuti vanhu vagadzirise nyika nekuti tinonzi nyika rufaro nokuwirirana nekarenzi munyika isusu tinoda ikonomi yetu kuti isumuke ezvina hazvina mari vanhu vakadzidza havana mabasa vanhu vaiita mari nekurima mafamuzi vakavadzinga vachinivhedza nhaku hamuna famiri nyika ine zara nyika ine urombo saka tiri kuda kuti idzoke dzame kuti nyika ikanzi yatorwaka makuisa vanhu vanosimudzira nyika yenyu hakuna nyika inozvimirira iri yega
aiwa pakanakapo Auntie Hilda Nkomo muri kupi Auntie Hilda
inini ndiri kuUnited Kingdom tese tiri kutongorera kuti dai zvangoti dhudhu kunzi zvagadzikana hapana munhu asingati kunoita something inini tichibva kuita tatine mabhizinesi atairana tichiita batine kuona kwakakwatiita zvinhu kuti tauri kuita pana tichabuda mari yawakuita bhizinesi haisi kudzoka mari yawatsvaga tikukoenda hatiti muri kuona zvino ma10 miriyoni abatwa mumba memunhu wani watimoo vamwewo vaishana
aiwa tinotenda
pachena sisimazve nokuti iye zvino izvi zvaitwa zvakaitwa neani inini ndinoisaluta because yakagona kuti igadzirise de zvangoramba zviri parunyararo sevaida kuita kuka zvakaridza putu but vakanyatsoita pamutemo chaivo chitevedzerawo mutemo isusu tiri kuzvitsigira kuti de zvaramba zvakadaro ngavabvume kuti iye mugabe ngaatibva nyange dai akaramba achishingirira butka hazvitashanda
aiwa tinokutendai
tinokutendai
chaizvo muve nezuva rakanaka and I hope madzvanya pakanzi she
ndasheya kudhara mazve ndinokufarirai nokuti munotibatsira kuti tipowo zvatinenge tichizarirwa nazvo muzvipfuwa kuti tiratidzewo kuti these are my feelings and expressing them to the nation as well
aiwa tinokutendai
nevasingati tinongobatsirana kuti nyika ndeyedu tese tese tiri kuda kuti Zimbabwe inake kwete kuti ite zvainge yaita izvi
aiwa tinokutendai
kufira mukiwi ndakafirwa nehanzvadzi yangu muhospital pasina madoctors pasina medication and still bitter
aiwa tinokutendai chaizvo regai tipewo vamwe mukana tiange tiinemi zvakare munguva inotevera in the next hour nekuti pane nhaurwa dzatirikungotambira dzakawanda panga pane press conference kwamai Joyce Mujuru uyezve vatsvangirai vane press conferenceo yavo saka tichambonoteerera teerera tichinzwa kuti vari kuti chii tozodzoka zvakare muve nezuva rakanaka hallo tine mumwe muteereri hallo ehe taurisai henyu munoitwani
ali munofara
aiwa tinofara munoitwani
Choga
mukoma Choga chingoti ga taurai nekuti pane vamwe vakamirira tipeiwo pfungwa dzenyu nhare dzenyu manje hadzisi kunyatsonzwika aiwa regai tiedze kukufonerai futi mukoma Choga nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika regai timhorese vamwe vari palive feed yedu tina Lee Mats let there be no bloodshed vari kutaura Isaac Capra Makova ari kuti ipai vamwe mukana aiwa tinokupai Vaida Chinembiri Muzhewe ari kuti we can't hear him ehe ndazvinzwawo kuti kana neni kunoku vanga vasiri kunzwika mukoma Choga asi tinotenda kuti vakwanisa kupinda pachirongwa mafoni ari kuti netsei nyanya ekumusha ari kuita maungira kana pai paunenge uchifona tinasi Felani Mazambi abva ati panhamba dzake kuti tifone asi taakusvika kumagumo echirongwa chedu tinokutendai tichadzoka Ishmael Matema tisista talk to me I'm in Botswana ndataura nemi muve nezuva rakanaka uyezve musakanga nekudzvanya pakanzi she kuti tione takawanda
Soku isika tisenda